Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvepamusoro pachikoro chemauto cheUnited States Military Academy paWest Point muNew York kuti America haingotumire mauto kuenda kuhondo chero kwaita kunetsana. VaBiden vakati,
"Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom. Our soldiers are working around the clock to keep munitions and equipment moving. By land,
pari zvino mauto eAmerica ari kutsigira vanhu veUkraine avo vakashinga mukurwira rusununguko rwavo. Mauto edu ari kushanda siku nesikati vachishandisa dzimotokari, ngarava kana ndege kuona kuti vanhu vemuUkraine vawana zvombo zvavanoda kuti varwise Russia."
Kuzvipira kweAmerica kunosanganisavo nyika dziri muMiddle East. VaBiden vanoti,
"US Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza. In the face of Iran's recent unprecedented attack on Israel,
mauto emuchadenga eAmerica ari kudonedza zviuru nezviuru zvechikafu kubatsira vanhu vari muGaza. Pakarwiswa Israel nenyika yeIran, takaunganidza madzisawira edu kusanganisa vemunyika dzechiArabhu, kusanganisira vemunyika dzechiArabhu tikadzivirira Israel."
Ukuwo vaTrump vanoti vaBiden vari kuendesa America kumawere vachiti,
"Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president, crooked Joe Biden, who is dragging us into World War III, and that's what's happening."
Nyika yedu iri kunyadziswa zvakaipa. Apa tine mutungamiri Joe Biden ari kuda kutiendesa kuhondo yenyika dzepasi rose yechitatu.
VaTrump vanoti vaBiden havafaniri kukwezva hondo pakati peAmerica neRussia kana China, vachivimbisa kushandisa mauto eAmerica nenzira inoisa zvido zveAmerica mberi mukudzidzana nedzimwe nyika vachiti,
"I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine, which they should be doing now, but Joe Biden is too weak and too disrespected."
Ndichaudza nyika dzekuEurope kuti dzibhadhare America mari yayakashandisa mukutengera Ukraine zvombo, zvinova zvinhu zvavanofanirwa kuve vachiita izvozvi, asi Joe Biden anotya kubvunza nezvemari iyi.
VaBiden vanoti mauto eAmerica ari kusimbisa ukama hwavo nemadzisawira ayo achisimudzira mabasa ekuzvidzivirira vachiti,
"Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness. Thanks to the U.S. Armed Forces, we're doing what only America can do."
Kuchengetedza zvinokosha kwatiri tichirwisana nevanoita zveumbimbi ndoga. Kuchengetedza runyararo pasi rose nekuita zvinhu pachena ndizvo zvatiri kuita. Tinotenda mauto eAmerica kuti tiri kuita zvinongoitwa neAmerica chete senyika ine mauto emhando yepamusoro-soro, seiyo nyika ine simba kupfuura dzimwe nyika dzepasi rino, uye iri nyika inotungamira dzimwe nyika muutongo hwejekerere.
Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti United States Defense Department rinoti mugore ra-2023 rakakundikana kusvika pauwandu hunodiwa hwevanopinda muchiuto, vakatadza kusvika pachikamu chavanoda nemauto matsva zviuru makumi mana. VaTrump vanoti izvi zvinokonzerwa nemitemo yavaBiden inombunyikidza mauto. Vanoti,
"I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces, and there will be no Marxism allowed, no communism.
Ndichadzora chiremerera chagara chichipiwa mauto eAmerica, uye tinenge tisingabvumidzi vanoita zvegutsaro zhinji vanoda zvecommunism kana Marxism. Tichavabvisa vose."
Asi vakuru vechiuto vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti vechidiki zvikuru vakaberekwa mumakore ari pakati pemakore a1997 na2012 vasade kupinda muchiuto. Vanoti izvi zvinosanganisira upfumi hwenyika hwakamira pari nani uye hunopa vechidiki mikana yakawanda, pamwe nekusanyatsogutsikana nemashandiro emapazi ehurumende akaita sechiuto. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America, maiverengerwa neni Tanonoka Wande, VOA News, Washington DC.